Vachipindura mibvunzo kubva kuvatapi venhau pamusoro pekuti mari inotambirwa nevanhu vari pamudyandigere ichawedzerwa riini, amai Mupfumira vati bazi renasa riri mushishi kugadzirisa nyaya iyi. Amai Mupfumira vange vari munyarikani pachiitiko cheOpen Day yeNASA Workers Compensation Rehabilitation Center vatiwo hurumende neurongwa hwekuti vanhu vanozvishandira pachavo vega vagokwanisa kuvewo vachibhadhara mari kunasa kuti vagozokwanisawo kuwana mari yemudyandigere kana vakwegura.
Mari inopiwa mapensioners inofanira kuti iwedzerwe, asi kuti iwedzerwe tiri mubishi iko zvino kuita inonzi pachirungu actual evaluation, kuona kuti mari yatingakwanisi kupa vanhu mapensioners imari. Tikutarisira kuti pera kwaSeptember tinenge tapamidzira mari iri kupiwa pensioners venasa.
Pari zvino vanhu vari pamudyandigere vanotambira madhora $40 pamwedzi, uye hurumende yaive yati ichawedzera mari iyi kuti isave iri pasi pezana remadhora kubva muna kurume wegore rino, asi izvi hazvina kuitika. Pavatenderera vachiona zvinoitwa panzvimbo iyi pamwe nevanhu vari kurapwa ipapo, vamwe vevanhu ava vabuda pachena kuti havazi kufara nekushomeka kwemari yemudyandigere, asi amai Mupfumira vatsinhira kuti izvi zviri kugadziriswa. Vatiwo kubvira muna kubvumbi wegore rino, NASA yakatanga urongwa hwekubatsira nemari pakuviga nhengo dzenasa dzinenge dzafa.
Tinoziva kuti marufa ariko, vanhu vanotambudzika kushaya kuviga munhu wavo zviri decent. Saka seNASA takatoti aiwa tototanga iko zvino muna April muno kuti amemba econtributor or apensioner weNASA akanga ashaya, NASA ikwanise kubatsira parufu nefuneral assistance to the value of $500. Kune munhu anenge ane polisi yake imwewo kare. Vanenge vasina tiri kuti tinofanira kuvapa a decent coffin, transport, zvese zvinodikanwa nemafuneral undertakers, tobhadhara seNASA kune vanhu vedu. Zvatotanga izvozvi.
NASA Rehabilitation Center inzvimbo inorapa vanhu vanenge vakuvara vari pamabasa, uye nzvimbo iyi ine mimwe michina yechizvino zvino isingawanikwe kune zvimwe zvipatara. Mukuru weNASA muzvare Liz Chitiga vabvuma kuti vanhu vakawanda havazive nezvenzvimbo iyi, asi vati kambani yavo ine urongwa hwekuti veruzhinji vakwanise kurapiwa ipapo.
Bhodhi redu rakaona zvakakodzera kuti tadii tavhura kuti ruzhinji rweZimbabwe ruone kwerichikwanisawo kuuya kunzvimbo iyi, irege kungovharirwa kuti aiwa ndevashandi veNASA vemakambani anopa mari kuNASA chete. Aiwa, asi kungoti munhu onje gauye. Asi kana munhu onje auya tine chibhadharisa mari, asi mari iyoyo haifaniri kuti imari yatingati inoti paprofit, imari yekungoti inoita tiite break even pachirungu, nekuti izvozvo ndo zvimwe zvatakaona zvinonetsa kune zvimwe zvipatara. Vanhu vari kutadza kuti vakwanise kurapika nekuti havazokwanisa mari dzacho.
Mumwe wevanhu vakarapwa paNASA Rehabilitation Center ndivazuzenzerere, avo vakakuvara vari mumugodhi mavaishanda. Vanzerere, avo vasisakwanise kufamba vega, vati vakarapwa vakadzidziswawo mabasa ekusona, uye vanofara kuti kambani yavaishandira yakavadzorera pabasa.
Pandakakuvara ndasingakwanisi kana even kumuka kugara chaiko, sitting balance yaitonetsa, but through nemaexercise andaitwa panapa zvakabva zvatanga kugeina zvishoma nezvishoma, strength ichidzoka. Ndakatanga kugara, ndakazotanga kudzokawo sensation kumakumbo through my exercise andaiita iwaya. Saka iko zvino zvinhu tinofamba hangu ndichishandisa walking frame, but zvinenge zviri slow, ndo maitikira zvakaita.
Panguva imwe chete NASA Rehabilitation Center inokwanisa kuve nevanhu manomwe vanenge vachirapwa vachigarapo. Nzvimbo iyi iri pedyo nechipatara chikuru cheMpilo yakavhurwa mugore ra1971. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.